vangabari nyaya varaimuzi nhasi nyaya dzavo dzese dziri mbiri dzavari kutarisana nadzo pamberi pematare dzaiswa zvakare pamberi pedare mangwana kuti vadzoke. Pane tarisiro yekuti tichaita chikumbiro chebheo mangwana pane imwe yacho inai yekutanga. Yechipiri, imwe yacho hatisati tabvuma kana kuramba mhosva asi mangwana tichange tichiona kuti tichaenderera mberi nayo sei.
Mungatiudza kuti pane yamuri kuti mati havana mhosva ndeipi yacho iyi?
Dzese pari zvino hapana dzakati tabvuma but yatanya yatsorambisisa pamberi pedare yapinda pekutanga ndeye kutyora chikamu chinoona nezvezvunhu zvinodzikisa unhu hwevanhu zvakafanana nemanude pictures kana kuti zvionekwe zvakaonekwa zviri mufoni yavo zvevanhu vanga vasina kusimira.
Saka nhasi mamboedza here kuti mukwanise kunge muchibvisa mari yechibatiso kana kuti bail?
Chikumbiro ichocho pari zvino hatisati tachiita kuti tizokwanisa kunge tichibvisa mari ndokunge tatenderwa nedare asi mangwana ndopa tichapinda mudare tichizvoita chikumbiro ichocho kuti titenderwe kunzi kana pane mari yechibatiso yatinobvisa toibvisawo pamberi pedare kuti vakwanise kutongwa zvakasungunuka vachibva pasi.
Tochitarisawo nyaya yekuti utano hwavo hunenge husina kuumira zvakanaka, mungatiudza kuti zviri kufamba sei?
Vanenge vane chirwere chiya chatinoti BP. Saka panguva dzatange tiri pamberi pedare vava vachiratidza kuti vava vasiri kunzwa zvakanaka, saka tataisawo chikumbiro kumberi kwedare kuti vatariswewo nachiremba kana kuti vapiwe medical attention pavanenge vari mukati meusungwa ipapo, chinova chikumbiro chagamuchirwa zvakanaka chose nedare.
Vari kunziwo vakasungwa pane imwe hotera yemuHarare, inonzi hotera iyi?
Vanga vari panonzi paBront Hotel.